vachitaura pamusangano wekutsanangura uronga hweBVRM wange wakarongwa neZimbabwe Election Support Network mumusha weDombotombo kumarondera nhasi. Vagari vemuguta iri vati vanozviziva kuti chirongwa ichi chinoderedza mukana wekubirwa, asi vanoti pane zvakawanda zvinofanira kuitwa kuti nyika iite sarudzo dzakachena. Vanotiwo sezvo pakushandiswa mitezo yevanhu yakaita sezvigunwe, maziso nezvimwe, vanhu vanogona kupinda mitsekwende yekudamburwa maoko sezvakaitika muna 2008. Vachairman Mataka vaudza musangano uyu kuti veZimbabwe Electoral Commission ZEC vanofanira kuona kuti urongwa hweBVR hauzoshandiswa kuvhundutsira vanhu.
Takaona tichiita matambudziko kana tichinge takusvika kumaelection kazhinji, pari kunzi pakashandiswa tambo, maziso netsiye dzambotaurwa namukoma vhirere. Handizivi muno munhu history yemashort sleeve nemalong sleeve. Hatizobatira kudamburwa kwevanhu vakawanda maoko here kuitira kuti musi wacho iwowo nekubvisa kwavo maziso? Handitira ndoinewa mubvunzo zvangu wanadari ndibvunze.
Vatiwo kunyange hazvo urongwa uhwu hwakanaka chose, vanoti hapana nguva yakakwana yekudzidzisa vanhu pamusoro peurongwa uhwu. Mashoko aya atsinirwa namai Viola Nyawasha vanogara musha weParadise, avo vati vazhinji kumaruwa havana ruzivo pamusoro peBVR.
Inini zvakafananisa senini personally ndandizvisisa advantage yangu ndeyei yekuti ndinavhota chiprobiometric, asi chembere zhinji dziri kushatsa kwanisa kunzwisisa why time yavakanonoka kuti kuzivisa vanhu. Ivo ngavasabhese futi maguta, ngavaende kumaresettlements nekuvareserva kuti vanhu vanzwisisa, vachitsanangura kune vanhu vechikuru kuti vanzwisisa kuti chii chakakoshera kuti vanhu vavhote toBMRF.
Mugari wemarondera amai Elizabeth Garimoto vati kunyange hazvo vachifarira BVR, chishuwo chavo chanye chiri chekuti vanhu vanogara kunze kwenyika dai vakwanisa kunyorosawo kuvhota vari kwavanogara.
Chatiri nenyashinga ndechekuti kana paitwa biometric voters taana yakanakira pakuti one vakafa havachakwanisi kuvhota, nekuti zvakafanana nekuti voters roll yakanga iriko yaikondemera munhu akafa, but waitongona munhu yaakavhota iwe iye asipo wotozopatsika kuti koningi zvaanenge akafa wani avhota sei. Saka ndozopatikutinakuti ino chirongwa chako chakanakisa, asi davangotiitirwa fevha yekuti vari kunze vakwanisawo kuvhota.
ZEC inoti ichatanga kuumba gwaro idzva resarudzo dzegore rinouya mwedzi unouya, uye chirongwa ichi chichaitwa kusvika muna mbudzi. Pari zvino ZEC iri kutoedza michina iyi iyo iri kubva kumakambani ekugermany nechina kuti inoshanda sei isati yatanga kunyoresa vavhoti. Vamasimba Ruzvidzo vanoti havana chivimbo chekuti ZEC inotungamirwa naamai Makarau inokwanisa kuita sarudzo dzakachena. Vari Zvidzo vaudze Studio 7 kuti vanotambira zvikuru chirongwa cheBVR, asi havasi kufara kuti ZEC iyo inogara ichipomerwa mhosva yekubira sarudzo nekutsigira bato reZANUPF ndiyo iri kutungamira chirongwa ichi.
Chekutanga ndechekuti tine kakugununa nebhodhi yacho yeZEC iri kurana maelections independent wayo, considering history yavo sevanhu vakaapoindwa negovernment inoya tiri kurwisana nayo ichiramba kugadzirisa mareforms and alignment yemaelectoral reforms, tikuona kuti iri mumashure haisati yatombotanga futi.
Vemapato anopikisa hapina musangano wanhasi vakaita sevafrank chamunorwa vepeople's democratic party, vati nashe makumbi veprogressive democrats of zimbabwe vatiwo kunyange hazvo vachiimba neBVR vari zvichemo zvavowo zvikuru sei chekuti nguva yekunyoresa ishoma nechekuti commission yeZEC inofanira kushanda yakazvimirira pasina kupindira kwehurumende. Vati mapato ese achakwikwidza ane urongwa hwekuona mutungamiri wenyika pamusoro pezvichemo izvi. Amai Hitha Koga ava nomumwe ange akamirira ZESNY pamusangano uyu vati vachatora zvichemo zvevanhu vozvitora kuZEC hurumende neparamende.
Tiri kuedza nepatinogona kuti tinge tichikurudzira kuti maelections aramba achifamba zvakanaka. Zvatinotaura muno mazvigumire muno tiri kuzviendesa kumusoro nekutraya our best.
VEZEC vatadza kuuya kumusangano wanhasi vachiti vange vakabatikana nechirongwa chekuedza mashandiro emishina yeBVR. Hatina kukwanisa kutaura nevakuru vakuru vebato reZANUPF marondera kuti sei vatadza kupinda musangano wanhasi kunyange hazvo vange vakakokwa. Ndakamirira Studio 7 mumarondera, ndini Ivan Chifera.